Vamwe vadzidzisi vekumaruwa ekwaChihota vanoti kunyoresa vana bvunzo dzesainzi dzemapractical pasi pehurongwa hutsva hwedzidzo kana kuti new curriculum kuchanetsa sezvo vasina zvinodiwa zvakakwana pakudzidziswa kwezvidzidzo zvesainzi. Mumwe mudzidzisi wepane chimwe chikoro chemunharaunda ino yekwaChihota, vaLiberty Mutongwizo, vanoti kuti vana vechikoro vazonyora bvunzo panotoda gadziriro yakakwana, asi vanoti gadziriro iyi haisi kufamba zvakanaka muzvidzidzo zvesainzi sezvo pasina kana chavainacho chekushandisa muzvidzidzo izvi kunze kwemabhuku chete.
Hatina zvekushandisa zvacho kuti tidzidzise vana vacho zvidzidzo zvesainzi pano pachikoro. Dai hurumende yatipa zvekushandisa zvacho, nekuti zvidzidzo zvesainzi zvine maexperimenti akawanda, saka vana havana chavanobata kana tichingotaura nemuromo.
Mumwe mwana wepachikoro apa, uyo watisingakwanisi kudoma zita rake pamhepo nekuti achiri pasi pemakore atinobvumirwa kuti titaure pamhepo, anoti kunyora bvunzo dzemapractical esainzi kuchavanetsa kana zvikwanisiro izvi zvikazounzwa nehurumende munguva yekunyora bvunzo. Mwana uyu anoti zvave pachena kuti vana vazhinji vekumaruwa vachafoira bvunzo dzezvidzidzo zvesainzi sezvo kwasara mwedzi mishomanana kuti bvunzo idzi dzinyorwe muna Gumiguru, asi pasina chavati vadzidza.
Isu sevana vekumaruzevha hatikwanisi kunyora combined science zvachona nokuti maapparatures achona hatina, saka zvakangofanana nekuti tinongouya takangofoira kozi hatikwanisi kunyora mapractical achona.
Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union vaObert Masaraure vanoti ongororo yakaitwa nesangano ravo yakaburitsa kuti vadzidzisi vazhinji havana ruzivo rwezvavari kunzi vadzidzise vana.
Tikaita sakugadzirira kwakaita maticha, tikaona kuti maticha mazhinji ari mumaruwa anoticha zvidzidzo zvesainzi haana ruzivo rwakati tsvukutiro kuti vangakwanisi kugadzirira bvunzo dzemapractical zvidzidzo vakazokwanisa kudzisupervisa zvakanaka. Tikatarisa kugadzirira kwakaita vana, takatarisa teacher pupil ratio iri mumaschools yakakurisa zvekuti mamwe maklasi anenge aine murayiridzi mumwe chete nevana 80. Vana 80 ava kuti vakwanise kudzidziswa umwe neumwe kuti vazive mapracticals muzvikoro zvisina zvishandiso zvakakwana zviri kuratidza kuve dambudzo zvekuti vana vazhinji havasati vaakutomboziva kana mabasics ezvinhu zvinoshandiswa mumalaboratory akashandisa kuratidzira nemabhika chairo kuti mwana azive kuti rinonzi bhika kana zarinsilinda havasati vaakuziva, asi ndo zvinhu zvavanotarisirwa kuti vange vachizoshandisa pavanonyora bvunzo dzavo muna November. Zvinove zvinhu zvichaita kuti pange paine kusafamba zvakanaka kwebvunzo semaonero edu.
VaMasaraure vanoti zvakakosha kuti hurumende imbomisa kunyorwa kwebvunzo dzemapractical esainzi.
Tarisa zvakare kuwanikwa kweinfrastructure nemamwe maresources ekuzoshandisa kuti mapractical aite. Zvatakangoona muzvikoro zvizhinji ndezvekuti kwakungori nezvakambosiuya kuma1980s zvezim science, kune zvimwewo zveunicef zvakauya manje manje, asi zvinhu zvishoma shoma zvisingaenderane nekuwanda kwevana, zvisingaenderane nekutsarukana kwezvinoda kuzobvunzurudzwa mumaexaminations escience. Chikurudziro chedu chati hatichipa kuzimuseke ndechekuti imbobvisa mapractical examinations aya kugore rino, vamboisa maalternatives to practical anga achibhojerwa makore ese, tichigadzirira kuti tizokwanisa kunge tichiita mapracticals taane zvikwanisiro zvakakwana. Tichipiri taikurudzira hurumende kuti isete up yatinoti education equalization fund, iyo inove mari ingazoshandiswe kuvaka infrastructure mumarural schools, ichivaka malaboratories, ichikipa maschools ezvinhu zvinokwana. Tichitati taikurudzira hurumende kuti itange kuisa vatingati vane ruzivo muzvikoro vanokwanisa kutenderera muzvikoro vachibatsiridza maticha aya kuti vakwanise kuziva kuti kana tichiita zvemapracticals vangashandise sei malocal resources avo kuti vakwanise kubudirira pakugadzira nekusupervisa mapracticals avo anoda kuzoti azonyoreswa. Kana zvinge zvaitwa izvozvo, tinotarisira kuti Zimbabwe ingazokwanise kuti titi maschools ese aendle mascience practical examinations.
Vashandi vebazi rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC vakaramba kutaura nezvenyaya iyi vakati tibvunze hurumende, asi mumwe mubereki amai Alice Kasinamunda vanoti chinorwadza ndechekuti veZIMSEC vanenge vachingoda mari yavo kuti mwana wavo anyore bvunzo, ivo vachiziva havo kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana zvavati zvakafanana nekukanda mbeu paruware uchitarisira kukohwa pakuru.
Kutaura kuti nyaya yekarikuramu iyoyo ngaibviswe nemhaka iyi nekuti iri kudhipraivha vana vazhinji vari kumaruzevha nenyaya dzekuti kumaruzevha hakuna malaboratory zvizhinji zvaina kana magetsi hakuna. Saka hapana chavanenge vachiita. Saka izvozvo kubirwa kwatinenge tichiitirwa kuti vabereki mari because hazvigoni kuti ubhadhare chinhu chausingaite. Zvakangofanana nyange udai kuri kunzi kuti uwane chinhu haukwanisi kutora chinhu chausingakwanisi kudii kuti uchishandise.
Zvichakadai gurukota rezvedzidzo vapawo mazima vakaudza Studio 7 parunhare kuti havasi kuzodzokera kumashure nenyuka rekilam iyo yakatanga kushandiswa muzvikoro gore rino. Vati urongwa hwehurumende ndehwekuti dzidzo yemuzimbabwe isimukire kuti ienzane neyekune dzimwe nyika. Patakavabvunza nezvekushayikwa kwezvikwanisiro zvekuti bvunzo dzemapracticals esainzi dzinyorwe zvikuru sei kumaruwa, vamazima vakati bazi ravo riri kushanda zvakasimba kuti zvikwanisiro izvi zvinge zviri muzvikoro zvose munyika. Kana hurumende ikaramba yakaisa zvimiti munzeve panyaya iyi, vana vakawanda vanogona kutadza kubudirira muzvidzidzo zvesainzi gore rino, zvinozoita kuti vatadze kupfuurira mberi nezvimwe zvezvidzidzo zvavanenge vachida kuita muupenyu. Ndakamirira Studio 7 kwaChihota, ndini Thomas Chiripasi.